This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 29 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Muzanu PF momuka chitsvuku chisati chamboonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza paCongress yeMDCT dzoenderera mberi, vamwe vachinyunyuta nemaitirwo adzo.
Magweta ari kumirira vari kuputsirwa dzimba kuEpworth nechitungwiza okwirira hurumende dare repamusoro.
Mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusawirirana muzanu PF pamberi peCongress yebato iri ichaitwa munazvita kuri kuramba kuchienderera mberi vakuru vakuru mubato iri vachikandarana makobvu nematete. Zvizere kubva kuna Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Mushure mekunge gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vati pakupera kwesvondo sachigaro wezanu PF mudunhu reMashonaland West vatemba Mliswa vanga vachishanda nesangano revasori rekuAmerica reCentral Intelligence Agency kana kuti CIA. VaMliswa nhasi varamba mashoko aya vachiti havana chavanoziva nezveCIA. VaMliswa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti chavanoziva chete ndechekuti vakambotaura nemunyori anoona nezvematongerwo enyika pamuzinda weAmerica muZimbabwe vaEric Little vachizeya nyaya dzine chekuita nekusimudzirwa kwenzvimbo yeHurungwe West yavanomirira muparamende.
Aiwa, izvo hazviitike izvi kunzi ndapiwa mari nemaAmericans kuti ndidevelope nzvimbo. Kowani mari yekudevelopa nzvimbo idzi yakabvumirwa nehurumende inoi, dei ndakapiwa mari yacho ndaitambira ndichiendesa kune kodzero yacho yekubetsera vanhu nenyaya yehutano CD4 count, nekuti basa rangu saMP ndiri kuita izvozvo. Asiwo futi ndoda kukuzivisai kuti hapana mari yandakatambira. Kufamba nemunhu uchimuragidza nzvimbo yaunoshanda hazvive kuti watengesa. Ndomuka tagara musangano mukwenguva yakati kuti tinoziva mabasa emaAmericans, but hatingarambiwo futi kuti pane mari dzinotenderwa. Zvofanira kuenda kune zvirongwa zvinoita kuti vanhu vabetserekana. Enda ungati vanhu vari kufa, iyo hurumende yakatendera aid yacho kunge iripo. Saka aiwa, isu tinoramba tichimirira vanhu.
VaMliswa vatorawo mukana uyu kutaura nezvemakakatanwa ari mubato ravo. Vatiwo muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao, munhu ari kushandiswa negurukota rezvemvura nezvakatikomberedza vaSevia Kasukuwere kuti vabvise vaMugabe pachigaro paCongress yeZanu PF ichaitwa munazvita. Asi vaMliswa vati havaone chakaipa pautungamiriri webato ravo chingakonzere kuti huchinjwe.
Kune vanhu vari kunyeperana vari kugara pasi vachidi vada zvigaro kubva kuna Mugabe, kubva kuna Vice President, kubva kuna National Chairman, and nevanhu ivava vanenge vachirongawo maofisi umu vachirongawo nekunoda ushe. Kune vanhu vatagara vataziva vanovhiringidza huva power hungry. Ukaona Kasukuwere is power hungry, Jonathan Moyo is power hungry, grupu yacho ine vanhu vane nzara. Hongu apa neapa anozoda kupinzira vamunangagwa, kasi kungovashandisa chete kuti zita ravo riipe. Ndofunga ndwangwe mafaction anenge asangana pamwechete kuti vange vane agenda imwechete asi ndiyo utungamiri wakaita kuti ZANU PF iwine ende handione zvakawanda zvichichinja chichienda kucongress chero mukabvisa muliso pau chairman vanhu ndivo vanotauraka zvichaitika kutadini kumirira kongresi yacho
studio 7 haina kukwanisa kunzwa deve ravazhuwawo pamashoko ataurwa navamuliswa Vamliswa, vatora mukana uyu kutsoropodza vamoyo, vachiti ndivo vanoshanda neCIA, sezvo vakamboshandira sangano Reford Foundation vari kukinya, vachiti sangano iri rinoshanda neCIA. Vamliswa, vatsvinyira vamoyo navakasukuwere, vachiti ingochani.
Izvo zvinozikanwa kuti Jonathan Moingochani aishandira Ford Foundation inofandwa neCIA. And apana munhu anoshandira Ford Foundation asiri Ngochani vakawanda vacho mabosses Ngochani zvichingochani zvabatawo futi vakawanda chero vanaka sukuru vacho mugavano wavo vanobuda kunze kwenyika nevarume instead of aende kunoshopa kunoshopa nemudzimai wake kuAmerica aukuenda nemurume
patavabvunza devi ravo panyaya iyi vakasukuwere vati vanga vari musangano uye vati havana nguva yokutambisa vachitaura zvinhu zvisina maturo hatina kukwanisa kubata vamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi mutungamiri wezanu pf varobert mugabe pavakadzoka munyika vachibva kunew york kwavanga vachipinda musangano weunited nations general assembly vakati bato ravo richatora matanho kune vari mubato ravo vari kukonzera kusawirirana mubato vamugabe vakati hukuru hwemunhu mubato ravo hunoonekwa nekushandira zvinhu zvinosimudzira upenyu hweveruzhinji kwete kuzvitutumadza muzanu pf mune kunetsana pakati pezvikwata zviviri zviri kurwira masimba mubato iri chimwe chikwata chinonzi chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato amai joyce mujuru chimwe chichitungamirirwa nemunyori wezvemitemo mubato iri vaemarson munangagwa asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamirira ndakamirira studio 7 muHarare ndini thomas chiri pasi
tichiri panyaya yezanu pf zvinonzi zvino zvanga zvisina kumira zvakanaka muchinoi nhasi masikati apo utungamiri wezanu pf waita musangano weprovincial executive committee vanoriziwo nezvaitika vanoti amai beauty zhuwau vanova mudzimai vava patrick zhuwau varohamba masa chigaro wezanu pf mashonaland west vatemba muliswa zvinonzi amai zhuwavo vazobatwa nemutevedzeri wasachigaro vaziyambe ziyambe kuitira kuti mhirizhonga iye isaramba ichienderera mberi zvinonzi amai zhuwavo havana kufara nemanyorerwo akaitwa maminitsi emusangano wakaitwa mudunhu iri izvo zvazobva kuti vapikise maminitsi aya asi vamuliswa vanovasachigaro vanonzi vaudza amai zhuwavo kuti vasangotaura pamadiro uye kuti kana paine chavanenge vachida kutaura vanofanirwa kutanga vapiwa mvumo yekuita izvi naivo vamuliswa sasachigaro wemusangano izvo zvinonzi hazvina kufadza amai zhuwavo avo vanonzi vasimuka nehasha ndokunorova vamuliswa mbama imwe chete apa ndipo panonzi pavazobatwa navaziyambe nyaya iyi inonzi haina kusvitswa kumapurisa uye musangano uyu wabva wapera ipapo sezvo panga pava nekukakavadzana amai zhuwavo varamba kutaura nestudio 7 nezvenyaya iyi
tichiri panyaya iyi yezviri kuitika muzanu pf sandra nyaira westudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira vablessing vavha kuti tinzwe maonero avo
zvaitika mubato rezanu pf zvinotiradza here kuti bato rezanu pf harisiri bato rakabatana ibato rave kuti uyu ari kubatira pake uyu ari kubatira pake vanhu vachikwikwidzana kuti vazotora chigaro chemutungamiri wenyika kana vamugabe vachinge vasisipo zvatinoona ndezvekuti I think leseni yakakura yatinodzidza pane zvii zvikuitika muzanu pf ndezvekuti vamugabe havasisina simba rakanyanya kana kuti control nezviri kuitika mubato ravo nekuti uyu abata nedivi rakati umwe ari kubvinzana nedivi rakati hapasina cohesion musangano rezanu pf
nyaya dziri kuitika mukati mezanu pf idzi dzinobata sei nyaya dzebudiriro mukati menyika uye nyaya dzekuchengetedzwa kwakanaka kwenyika yezimbabwe
kuru chinotikatikamadza ende chinotishusha isi vana yezimbabwe ndechekuti kurwisana kukuitwa muzanu pf kwakuita kuti kushanda kwehurumende kusafambire zvakanaka urongo hwehurumende kana wagara wanga uripo kana wanga usipo bati hapachashandi hapasina kushanda zvakanaka nekuti even mukabhineti macho inochewa navamugabe panere vanoti ndiyo kwamai mudhuru pana muzi ndiyo vanosupporta Emmerson Mnangagwa zvinoita izvo kuti budiriro renyika ino ive inodzokera masure nekuti umwe naumwe akutarisa kuti patikunda kucongress ini tichatora posti yakaita sei patienda kucongress ndiani achatora over kana ndiani achawana zvigaro zvakawanda mupresidium yezanup f kana mupolice bureau kana zvinhu zvinoita kuti budiriro renyika ino iye inodzokera masure nekuti vatungamiri ava vaakupedza nguva yakawanda vachirwisana kutora zvigaro munzi wekuti vachishanda kuti nyika ino ibudirire
vamugabe mazivire edu etinovaita kubva isu tiri vana vadiki tichikurawo taiziva kuti vamugabe munhu anga ari decisive kana kuti uye anoti kana achinge ataura vanhu vanoteerera sei mazuva ano vanhu vasiri kuvateerera
chamunofanirwa kuziva ndechekuti vamapoka ari mubato rezanup f anozviziva kuti vamugabe vachembera uyezve vaakungomira kuti vamugabe either vachifa kana kuti vachingosiya chigaro nekuti makore avo anenge ativedzerei makore avo awanda uyezve neutano hwavo hunova huchinomira zvakanaka saka vamugabe nenyaya yekuti vakatadza kutsvaka kana kuti vakatadza kunyatsogadzira nyaya yekuti achazotora kana ivo vasiya ndiani zvinhu zvinonetsa nekuti iko zvino izvi nekukura kwavaita havachakwanisi kumeka mamwe madhisizhoni nekuti vanhu havachavaremekedzi nemutungamiri wenyika tikada kuongorora tinoona kuti pakaita madirective akawanda vachimbotaurawo izvo vakataura nenyaya yajonathan moyo vachiti ngaasa nezvaanga achiita but tikuona kuti jonathan moyo atowedzera zvaanga achimboita mubato rezanup kuti anenge achituka achituka vamwe vatungamiri vemubatiri uyezve nezvaitwa nhasi nevamuliswa zvinotiratidza izvo kuti muzanup f hamusina mukufamba pamwe chete kana mukutaurana pamwe chete sezvaimboitika makore amakare kare kuti vamugabe vangoti kana ivo vakataura hapana aizongoti bofu asi kwezvimwe zviro vamugabe vakataura mamwe manzwi anenge achitikisa toramba tingomanzwa
nyanzvi munyazvo zvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira vablessing vava vari parunhare muharare nasandra nyaira westudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makongresi ematunhu mubato reMDCT pamwe nekudoma vachakwikwidza pazvigaro zvepamusoro pakongresi huru ichaitwa mukupera kwemwedzi unouya zvinonzi zviri kuenderera mberi dunhu remashonaland central richiita sarudzo dzaro nhasi idzo dzichiri pakati munyoro anoona nezvekurongwa kwemisangano vanelson chamisa vaudza studio 7 kuti vanga vasati vatanga kuverenga zvabuda musarudzo idzi panguva dzatavabata asi vachamisa vati semimwe misangano yakaitwa matunhu eHarare chitungwiza nemasvingo musangano wemashonaland central wafamba zvakanaka nezuro dunhu remasvingo rinonzi rakadzosera utungamiri hwepamusoro kubva pane mutungamiri webato vamorgan tsvangirai kusvika kumutevedzeri wasachigaro webato vamorgan komichi dunhu iri rinonzi rakadomawo vachamisa kuti vatore chigaro chemunyori mukuru vachiteverwa navatapiwa mashakada amai Teresa Makone vanonzi vakadomwawo kuti vatore chigaro chemubati wehomwe vaamosi Chibaya vachidomwawo kuti vave munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano uye vaDouglas Mwonzora vachinzi varambe vari pamutauriri webato mutevedzeri wavo Mwonzora akadomwa kuve muzvare Tavita Kumalo tabata imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo pamisangano iri kuitwa mumatunhu neMDCT
ini maonero andiri kuita chekutanga ndechekuti maitiro avari kuita makongresis avo aya emaprovinsi ndo magarira avanga vachingoita kuti anoitwa mumba maomomo vachiita vega pachavo maelections avo pari zvino hatisati tanzwa chinhu chikuru chekuti tingataura nezvatso kana kuti tingapomera vanhu tinonzwa kuti izvo vatangirai vari kunominetwa kumaprovinces esamita mutevedzeri wavo makripo ari kunominetwa chairman vacho vanonzwa moyo vanonzi vari kunominetwa pasina nyaya yakanyakuna asi chatinakidzei muelection yavo ndechekuti tinonzwazve kuti maelection iwayo mumaprovinsi aitwa maprovinsi acho so far anominata mai Teresa Makone kuti vaite treasurer general kurevawo tikachitara nyaya yevakadzi mumusangano mavo maikuti vanga vagara vari munhu wani kamuutungamiri hwepamusorosoro hwemdc saka kuri kuti mai Makone vabudirira sekufamba kuri kuita zvinhu zvacho zvinoreciva chinhu chichavo chatinenge tichiona kuti chiri kuitika muMDC kuti madzimai ari kuwanawo mukana wekuti vaende chi pamusoro vachitorawo chinzvimbo chakafana nechatreasurer general chakati kurei kudero
ko patinonzwawo kuti pane makwishu pachigaro chasekretary general kana kuti chemunyori mukuru muri kuonawo sei
ipapo ndiri kunzwa kuti pana Tora naChamisa asise kutaurwa kwazvinoitwa zvinonzi vaChamisa vanonzi vari kunominatwa nemaprovinces iwayo. Varume vashanda zvakasimba musangano wavo asi pari zvino kunonzi vaChamisa ndo vari kutungamira. Ndo nyaya dzati kunzwa asi it's 3 out of 12. Saka hatisati tanzwa kuti maprovinsi anofamba sei. Kana mune zvigunun'uno hatisati tazvinzwa kana mapepa hapana zvavati vanyorawo vachikumbirira nezvikitika.
Pane vamwe vane pfungwawo yekuti dai bato rakangoita sarudzo idzi muzuva rimwe chete kuitira kuti maprovinsi angopiwa mukana yakaenzana, munotiwo?
Musangano wemdc uri broke because hauna mari. Izvezvo zvikamwa naye vanhu vemdc. Kana Zanu chaiye nemari dzenyika ine mari dzemadiamonds haikwanisi kuti iite zuva rimwe maelekezo akaita seizvizvo.
Asi hamuoni zvichizopawo vamwe mukana here pamusoro pevamwe?
Ndauza mubvunzo wokuti chero zvikanzi zviite zviitwe musi umwe handisi kuona kuti vatangirai vatange vachidhirwa pachinzvimbo ichi kati pana vachadya vatangirai kavati maikupi. Saka kompleni inobva kupi? Saka iyo ikompleni yenoona weisina kana maturo. Pamwe pane vaakutambudziwa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vateereri, munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto ehurumende yeUkraine arwisana nechikwata chiri kutsigirwa neRussia pedyo neguta reDonetsk nhasi. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti vanhu gumi nevaviri vafa mukurwisana uku, zvisinei kuti pane chibvumirano chekupedza kurwisana chakanyoreranwa pasi mwedzi wapfuura. Kanzuro yeguta reDonetsk inoti kurwisana uku kuri kuenderera mberi pedyo nenhandare yendege muDonetsk.
Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati pechikwata cheIslamic State pamwe nechikwata chemaKedish kumaodzanyemba kweSyria. Hurumende yeTurkey yasimbaradza mauto ayo kumugano kwenyika iyi panguva iyo chikwata cheISIS chiri kuedza kupinda muguta reSyria reKoban, iro rinozivikanwa zvakare nezita rekuti Ain al-Arab.
Mumiriri weSpain muSudan awanikwa akafa mushure mekubayiwa kakawanda nebanga pamba pake muguta guru reKhartoum. Gwaro remapurisa rinoti miriri weSpain uyu anga ave nemakore 61 nerimwe ndiye anga ari mukuru webazi rinopiwa vanhu magwaro ekupinda muSpain kana kuti visa section, zvinonzi anga ashanda munyika iyi kwemakore matatu.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Magweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kudare repamusoro kuti aedze kumisa bodi reEpworth kupwanya dzimba dzevanhu. Magweta aendesa kudare gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi, muchichisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana uye bodi reEpworth kuti vamire nyaya yekuputsa dzimba dzevanhu.
Asi vaChombo vakaudza Studio 7 nechishano chapfuura kuti havasi kuzodududza shure sezvo vanhu vaingoita madiro aJorgina vachivakira dzimba dzavo chero pavada munhandare dzezvikoro pamusoro petambo dzemagetsi nedzimwe nzvimbo dzisina kukodzera. Kutanga nechina manheru, mapurisa akafumobata jongwe muromo nechishanu achiputsa dzimba dzevanhu kuEpworth nechitungwiza. Izvi zvapa kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvisare zvisina pekugara. Vamwe vanhu vakasungwa kuEpworth uye vamwe vakarohwa zvakaipisisa vakakuvara muzviitiko izvi. Vanhu makumi maviri vaburitswa muusungwa nhasi. Asi nezuro mapurisa nebhodhi rekanzuro yeEppworth vakaenderera mberi nekuputsa dzimba nezvitoro zvinonzi hazvina kuvakwa pakakodzera. Bato reMDCT rashora zvikuru kuputswa kwedzimba uku richiti hurumende iri kutyora mutemo wenyika. Bato iri ratiwo makanzura ebato iri haanei nekuputswa kwedzimba asi zviri kuitwa nehurumende yeZANU PF. Bato iri rati zviuru zvevanhu zvichasara zvisina pekugara.
Vagari vekuchitungwiza vanotiwo vachakwira dare mangwana nenyaya yekuti zviri kuitwa nekanzuro yavo hazvisi pamutemo. Ongororo yakaitwa nebazi rezvematunhu inoti dzimba dzinosvika zviuru gumi nezvina dzakavakwa pasipo kuchitungwiza nemanyame uye dzinoda kuputswa. Kanzuro yeHarare yatiwo yapa vanhu vekuGlenora kuti vapwanye vega zvivakwa mazana matatu mukati memaawa makumi mana nemasere nguva yekuputsa vega dzimba dzakavakwa idzi kana kuti kanzuro inozodziputsa. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira vagari vekuEppworth vatonderai bhatasara kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya yekuputswa kwedzimba dzevanhu vekuEppworth zvisiri pamutemo neEppworth local body vakabatana nemapurisa inyaya yashungurudza maclients edu. Maclients edu abva atipa mainstructions kuti isusu tiende kudare reHigh Court, dare guru redzimhosva, kuti tinomhanara nyaya yekuputswa kwedzimba dzavo. Nekudaro masikati ano tafaila inonzi agent chamber application kuti nyaya inzwikwe nechichimbi chimbi, kuitira kuti vanhu vari kuputsa dzimba nekuda kubvisa zvisiri pamutemo vanhu vakazvigarira ava vamiswe nedare, nekuti zvavari kuita izvi kutyora kodzero dzemaclients edu dzinove kodzero dziri mubumbiro guru remutemo Constitution of Zimbabwe, rinoti hapana munhu anofanirwa kunge achibviswa paakagara kana kuti musha wake uputswe pasina court order kana dare risina kuti ritendere kuti izvozvo zviitike.
Asika hurumende iri kuti dzimba idzi dzakavakwa pasipo uye yakapawo vanhu ava nguva yekuti vaputse dzimba idzi pache zvavo.
Izvozvo tinozviramba zvekuti dzimba idzi dzakavakwa pasipo. Asi nyangwe kuri kunzi dzimba idzi dzakavakwa pasipo, mutemo unoti munhu kana achinzi achifanirwa kuti achibva anofanirwa kuti arakidzwe court order. Court order iyi inotozopiwa yatanga yanzwa mativi ese ichinzwa uyu achiti inini handifanirwe kubva pano nekuti ndakapiwa nzvimbo inei zvakadaiso ndikatozovaka. Zvinoitika kuEppworth ndezvekuti vanhu vazhinji vanogara aya anonzi mainformal settlement, local body yozoita regularize kugara kwavo kwavanenge vakaita. Ini ndo zvakaitika kune mamwe masettlements akaitika. Saka tinotoshamisika kuti apa vanoda nemhaka yevari kuda kuti vaputse dzimba dzemaclients edu.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vanga vachirohwa iko kuEppworth uku vari kuenda kumatare here vakarohwa ava, zviri kufamba sei?
Tichiri kuunganidza umbowo vanhu vakarohwa, varipo vanhu vakarohwa, vamwe vakasungwa. Saka tichada kuti tizogara pasi navo kuti tione kuti tinokwanisa kuti tiende here kumatare futi tichiti tikumbire kukombatsetwa kurohwa kwavo, kukuvara kwavo, kuputswa kwepropati yavo zvekare.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai bhatasara vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF, umo muri kuitwa bata murefu bata mupfupi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, makadii vashamarari vestudio 7, basa munogona chose, pasinawo imi kondiani aitiudza chokwadi. Kuno kumudzi vanoona kugona kwezanu chete, zanu yauraya nyika yedu. Ndikwazisirewo mhuri yekwamvundura, mahoko, mabiri, kakware, maromani, kanzara nevamwe. Munyora na kutaura zita rake.
Mungwe mnyora anoti vashamarari basa muno gwana chose, rambaye mchitipa na udze chokwadi, asitino kumbira wakuti mutu udze wakuru, mutu udziro wakuru weze dzidzo, kuti wakati wadzidzi isi vaiteje kuponda ere. Tofa takatarisa ere, zita andita urasi, ndino dzidza, pacha tikobo, ninga urawa.
Chokutanga ndino simbisa imi vashamarari ve Studio 7 mese, ndichiti rova ibasa sebasa muno gwana kuno ku Zimbabwe tafane namo zano aina kana shungunesu ndini wenyu Dennis Sanjuga
mwe mterera anoti makadiva shamarari vedu basa munogona varume rambai makananga kumberi musacheuka zvachose tinodada nemi ndimhoreseraiwo Johnny na Tanaka pamashingo mutereri wenyu D Musina
ndichafara zvikuru kana mwadhi yangu ikaverengwa pamepo. Zita rangu ndini Mike Mashuwe. Ndiri mugari wemu zvishavane mumusha wemaglass. Ndinofara chaizvo kana ndikateerera Studio 7. Ndinoti Blessing Zulu na Jonga rambai muchitipa nhau dzenyu.
Ko nai vedu vakuru vedu vakaita seiwo kuti zvavanotaura havagone kuzviteedzera. Zvavakataura kuAmerica nezvakasara zvichiitwa nemhuri yavo hazvienderani. Nyika veduwe zveongoramba ichidzindirwa maronda ayo atakatanga tati regai zvipore zvakabva mukutsva nyika yedu yava nhava yebenzi ndinokumbirawo mundimhoreserawo mhuri yose yekwamachope nemadzite zvarangu ekwadhuve muchenjeri ndisingasiyi mai vevana vangu manjenje ganda ravasikana mai Angel Machope vose ava vari kuZimbabwe ini ndini baba Angel kuSouth Africa
ndinofara mugaverenga mwadhi yangu kwazivai vashamarari mose veStudio 7 rambai makadaro muchitizivisa nhau dzechokwadi ndini Daniel Chizurana
Mwe munyora anoti ndikwazisirewo vose vateereri veStudio 7 kunyanya vekumasoro vakomana udzai vanhu vazive dai makatanga kare nyangwe nyika ingadai isina kushata sezvayave musadzore tsvimbo rovai murovero wenyu vakomana kwazisai chili ndiJB pamasoro
Team yeStudio 7 yose makadiko ndini Willis kuchipinge kwacheche mundikwazire mhuri yekwa Bangira na vanoti Prosper, pamwene amai vangu na baba vangu, pamwene shamwari yangu Patrick Charadza, pamwene msikana anonzi Sharon Mabunda, ari kwa cheche, urisei shamwari, urisei upenyu, makorogoto, basa mnugona, kunyanya mkoma Blessing na mkoma Jonga, dafara nekuverengwa kwa maita, zamba yangu.
Mwe mterera anoti, inindo itwa Grievous Chiripinda, kumusha kugokwe. Ndotanga nekufariso vekwa Chiripinda vose kugokwe uye nevekwa Penda uye kwa Mungwe. Samba yangu iyi ndeye kutsvaka anozivawo kuna tete vangu Loveness Chiripinda atizivi kwavari. Vane vana vavo vanoitwa Tolani na Progress. Kana kuina anovaziva kana ivo vakateerera ngavatibate panhamba dzinoti 0027-838-60964. Oro 0027-840-60-7953. Namba idzi zvakare 0027-838-60-9684. Ndinotenda kune vachabatsirawo ndanetseka.
Pamberi nebasa vehama, ini ndine chikumbiro chekuti mumbouya mubvunze kuti chitungwiza City Council iri kuti kudii nema night clubs ari mudzimba ne St Mary's Police Station. Mudzimba hamucharike ne noise. Munyora hana kupa zita rake.
Aiva vateereri tinotenda. Rambai muchinyora matsamba yanyu muchitumira kuno ku Studio 7. Munyori wemabhuku erurimi rwendebele ane mukurumbira munyika va Bernard Dimandlovu avakashaya munyika nemusi wemugovera mubulawayo vacharadzikwa kumusha kwavo kunyamandlovu nechitatu. Vandlovu vangava nemakore ekuberekwa makumi mashanu nemashanu. Mhuri yavo inoti havana kumborwara. Vandlovu vakanyora mabhuku anosvika gumi nemanomwe uye mamwe acho akambodzidziswa muzvikoro. Mabhuku aya anosanganisira bhuku rinonzi Umuzila kaulandelwa zvinoreva kuti nzira isingateerwi nerimwe rinonzi umvuzo wezinyembesi zvichireva kuti mubvunzo vemisodzi.
Aiwa, amaodiwa tabata, tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa musoro inawo zvakare.
Muzanu PF momuka chitsvuku chisati chamboonekwa kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza pa Congress ye MDCT dzoenderera mberi.
Tava tashuka kumagume chirongwa chedo anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia mina Sandra Nyera na Chris Kandemiri.